This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri. Kusangana kwatiri kuita pa Studio 7 manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 19 2016. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paindaneti pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndiPraxedes Jeremiah, ndiri muWashington. Ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Komiti yedare reparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu yange ichiita misangano yakanangana nekunzwa pfungwa dzevanhu pamutemo weLocal Government Laws Amendment Bill svondo rapfuura. Sangano rembatanidzwa wemadzimai vanopinda svondo dzakasiyana-siyana vanogara muAmerica vange vakaungana kuDelaware vachipinda musangano wekuzviswededza pedyo nemusiki weWomen of Dominion International. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri kuWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Komiti yedare reparamende inoona nezvekutonga kwematunhu yange ichiita misangano yakanangana nekunzwa pfungwa dzevanhu pamutemo weLocal Government Laws Amendment Bill svondo rapfuura rese. Asi rimwe sangano rakazvimirira roga reCenter for Community Development Zimbabwe rinoti harisi kufara nenyaya yekuti mutemo uyu uri kungovandudzwa muzvidimbu zvidimbu. Misangano iyi yange ichiitwa kwaMutare, Masvingo, Bulawayo, Gweru, Central neHarare. Mimwe ichaitwa kuKaroi, Mvurwi, Mutoko neMurewa uye kuMacheke. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu West Studio 7 abata vaGeorge Makoni veCenter for Community Development Zimbabwe kuti tinzwe maonero avo.
Sangano redu rinopinda nenyaya yekuti rinoshanda kuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine chazviri kuitawo here maererano nematongerwo anenge achiitwa nyika nenyaya dzebudiriro munyika pachinzvimbo chekuti zvinhu zvinge zvichingoitwa nevatungamiriri. Isu tiripo kuti tione kuti izwi rechizvarwa chemwana weZimbabwe riripowo here pane zvinenge zvichiitika.
Takatarisa bhiriri, makakwanisawo here kumbotaura nevanhu vasati vaenda kunonzwa zviri kutaurwa nekomiti yeparamende?
Hongu, takakwanisa kuita izvozvo. Takabatana nechitungiza Residence Trust pamwe chete necombined Harare Residence Association. Takatenderera munyika yese tichiudza vanhu kuti bill iri hatisi kurida rakaipira zvakati zvakati tivatsanangurira pane zvarakaipa.
Chii chaizvo chamusiri kufara nacho?
Chatisiri kufara nacho ndechekuti isusu tiri kuda kuti mutemo wese ukochanidzwe uitwe hoche koche nebumbiro remutemo. Asi zvatiri kuona ndezvekuti parikungotorwa zvidimbu semuenzaniso section 114 yeUrban Councils Act pamwe chete nesection 157 yeRural District Councils Act ndizvo zvega zvangobatwa. Yeti tine nyaya dzakawandisa zvikuru dzinofanira kuti dzigadziriswe dzakafana nenyaya dzedevolution, dzakafana nenyaya yekuti zvinyorwe kuti mari dzinofambiswa sei dzekanzuru. Pane zvimwe zvisina kunyatsobuda zvakanaka. Asi pongomhanyirwa nyaya dzemasimba aminista izvozvo zvinhu zvinotitaridza kuti pane zvimwe zviri kurongeka paseri. Saka ndonyaya yata takanyanyotsimbirirana nayo ipapo tichiti aiwa kana zvinhu zvichiitwa ngazviitwe zvese kwete kuti toita kanzatu kanzatu kuti apo aiwa hapana kwatinenge tichienda.
Va George Makoni vanoshanda ne Center for Community Development Zimbabwe. Apo vange vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Sangano rembatanidzwa wemadzimai vanopinda svondo dzakasiyana siyana vanogara muAmerica vange vakaungana kuDelaware. Vachipinda musangano wekuzviswededza pedyo nemusiki weWomen of Dominion International. Studio 7 yakwanisa kutaura na Reverend Majori Chikore vanova mutevedzeri wemutungamiriri wesangano iri vachitsanangudza nezvavari kuita sesangano.
Women of Dominion musangano unosanganisa madzimai internationally, ndichireva kuti wanobva munyika dzakasiyana siyana vachisangana kuzokurudzirana. Munhu wemukadzi munoziva kuti anosangana nezvinhu zvakawanda. Saka musangano uyu unokurudzira madzimai kuti varerukirwe vachidzidziswa mararamiro anoita kuti uri mudzimai, like uri a busy woman, une vana, unoita sei, uine basa, usina basa. Saka musangano uyu basa rawo nderekunakisa mudzimai and empower wopihwa maskills ekuti worarama sei in the diaspora nekunzvimbo dzavanenge vabva.
Kubva matanga muri kuona sangano iri richikura here?
Kutaura chokwadi, sangano iri riri kukura zvinotyisa. Nga takatanga hedu Wednesday, manumbers ekutanga kwemusangano anokurakidza kuti tiri kuenda kupi, which means kuti sangano redu riri kukura nguva nenguva yatiri kusangana. Zvoratidza kuti vanhu vari kubatsirwa. Kana abatsirwa anotaurirawo vamwe, ndo inonzi evangelism. Tiri kuwitinesa Mwari, toenda unotaurira vamwe, vamwe vouyawo. Saka zviri kuita zvakanaka.
Ngatitarisei dingindira regore rino.
Dingindira regore rino nderezvikomborero, showers of blessings. Ndinoona sekuti takasvika ipapo nekuti taona zviri kuita Mwari. Mukavanamata mukavatsvaga vanodurura zvikomborero. Gore rino tine vana vakauyawo kuzojoina madzimai kumusangano.
Gore rinouya iripi maakutoziva here?
Ehe, takaronga for 10 coming years. Gore rinouya tiri kuenda kuTennessee, Nashville, Tennessee. Saka zvatove mugwara rekugadzirirwa.
Zvikomborero, zvikomborero zvizhinji, zvikomborero tinazvo, zvikomborero zvaMwari.
Avo vange vari mutevedzeri wemutungamiri wesangano reWomen of Dominion International, Dr. Majori Chikore, vachitsanangudza zvavari kuita sesangano. Vanhu vazhinji vemuZimbabwe vave kugara muSouth Africa vari kuchema-chema nero kuti mararamiro avo ave kutangawo kuvaremera nemhaka yekudonha kwemasimba emari yekuSouth Africa yerand kana ichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganya uye ataura namukoma Elisha Nyamayaro vanova mutyairi anotyaira motokari dzinotakura zvinhu pakati penyika dziri kuchamhembe kweAfrica achitsanangudzawo zvavari kusangana nazvo muupenyu.
Ya, inini ndiri truck driver, ndobasa rangu, ndodrive magonyeti. Tiri kutishungurudza ndechekuti munongoziva kana uchiraramira munyika dzisiri dzekwenyu, upenyu it's not easy, sezvakafana nekuti tiri kumusha kwedu. Nekuti makatarisa kuti munyika dzino dzatiri tinosangana nezvinorema, nenhekuti tinenge tiri maforeigners. Saka tanga tichikumbira kuti government izamone painokwanisa kuti iticreaterewo something ziri productive than kugara vachinetsana kuti ndiani anozotonga, ndiani achazodai, ndiani achazodai, which is 100% wrong. Instead of building the future of the upcoming generation, was like now munyika medu hamuna chirimo at all. Chingoripa ndechekuti isusu tiri kungotambura chete.
Zviri kuendeka here kwamuri ikoko? Muri kudraivha muchienda kupi nekupi?
Ndinodraivha ndichienda kuZambia, DRC, Botswana, nemalawi sometimes Mozambique but ndizvo zvo hazvichafanana kudhara bozi like mazivano vanenge vakudaidzira kuti vakatopinda basa ndovakapinda basa kudhara vane mazilogon license kuma companies anobhadhara mostly some of the companies vakudaidzira kuti yes the South African ID driver's license remuno South Africa which means those documents kuti umawane it's not easy kuti unzi wane South African ID even driver's license yachemuno South Africa vachinja vakwanisa kuitora
asi imi sezvizvarwa zvezimbabwe zviri imomo muSouth Africa zvii zvamungade kuona zvichinyanyo sanduka tinoona vari kumusha vari kuyuwirawo vachiti hakuna mari hakuna mabasa zvii zvingaitwe
ya changatichikumbirisa ndechekuti government ngaimire especially on that thing of their self what they are saying in indigenization because that indigenization is killing the country because there is no one anoya kuzoinvesta munyika murutara zvokunzi indigenization they need almost I guess about 41% isn't it saka pa 41% hakuna kana munhu one achaya kuzoinvesta because anoziva kuti kuya unokandera mari yake mugungwa asina chaanowana kuti someone is just sitting in the office ari kuda 41% ini ndiri kushanda ndonzi nditore about 59% which is 100% wrong
apa pamari dzamunotambira dziri kukwana here kuchengeta mhuri
mari dzatinotambira accordingly to here in South Africa that is chiri nani unokwanisawo kuchengeta mhuri nekubhadhara marent but kutozova neextended family like inini I'm the breadwinner for two families kwandakarora nekumba kwedu so at the end of the month it would be zvinenge zvakurema zviri heavy kwandiri because ndinda kupedzera ndakusitirapo kuti mwana wangu chendomushotesa zvimwe zvaanoda because handingati mwana wangu angorarama ego ko vari kumusha vanorarama sei I have to send money kero ndakavatumira mari yacho they take too long kuti vaitore mari yacho futi even in the bank
muri yakakura sei sekutaura kwamaita
inini pari zvino ndine mukadzi nemwana mumwe chete kumbawo kune vanenyina vachiri kuenda kuchikoro 3 vandiri kubhadharira kwandakaroorawo kune 2 vari kuenda kuchikoro ndini futi ndiri kuvabhadharira zvakare because vese vabereki vari kumba hakuna mabasa pari zvino zvavakagara saka ndini ndiri kuvachengeta ini nemudzimai ndichiti kuenda kubasa
avo vange vari mukoma Elisha Nyamayaro chizvarwa chezimbabwe chave kugara kusouth africa vachitaura parunhare nestudio 7 iko zvino tochikuendesai kuna Blessing Zulu uko anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Promise Mukwananzi vanova mutauriri wemubatanidzwa wevechidiki uchangoumbwa uri kuonekwa nevakawanda uchiratidzira muguta reHarare omu. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma Promise.
Tinotenda mumasuratoavabereki.
Aiwa, tinofunga vabereki nevateereri vari nani zvavo. Mukoma Promise, mungatiudza kuti nyaya yekuumba mubatanidzwa uyu wekuti tajamuka yakabva kupi?
Pfungwa yekuumba mubatanidzwa wanonzi tajamuka wakabva kumayuthi emuno muzimbabwe mushure mekunge vaongorora vatarisa matambudziko avakatarisana nawo sevechidiki anosanganisira kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemikana yekuti vazviriritire ivo nemhuri dzavo, kushayikwa kwemari yekuti vaende kuzvikoro. Vakagara pasi vakati mushandira pamwe ndogadonzo rinogona kutibetsera kuti tinzvike nevakuru venyika ende kutaura kudai ndofunga muri kuona kuti zveshuwa kubatana kwataita kwaita mutsimbo.
Saka vechidiki ava vanobva kumasangano api kana kuti kumapato api?
Vechidiki ava vanobva kumasangano akasiyana-siyana. Tine mapolitical parties, mayouth assemblies emapolitical parties anokwana 40 ari mutajamuka. Toita ma-non-governmental organizations, mayouth pressure groups, mainformal sector groups, mavenda nemayouth movements arimo anokwana kusvika 40 ari pazasi pekampeini yatirikuita inonzi tajamuka.
Chinangwa chenyu ndechei chaizvo?
Chinangwa chedu ndechekudzosa saniti munyika. Toona sekuti munyika maita hanganwa vari muhurumende vakapiwa utongi vaita hanganwa kuti vakapiwa nani zvavari kuita. Saka tirikuzama kuti tivaiye uchidzo kuti aiwa makatumwa nevanhu kwamuri ikoko kana makundikana mombosvibira pasaidi togadzirisa nyika zvinhu zvonyatsofamba zvakanaka nyika yodzokera mugwarama yanga iri.
Asi katiri kuona dzimwe nhengo dzesangano renyu dzichirohwa vamwe vachisungwa munoti kudii nezviri kuitika izvi?
Ndo zvatava takatarisira tirikudhila nevanhu vasiya mitemo yenyika vakuita zvavanoda zvemisoro yavo. Saka tanga takatozvitarisira kuti vachatuma mapurisa kuti arove vanhu avhundutsire vanhu. Takatozvigadzirira izvozvo tikuramba tichiendera mberi muchaona kampeni yedu ichingokura achasvika pakutadza kurova vanhu nemanhambe zvatinenge tichisimudza nekushingirira kwatichaita nekuita zvinhu zvatinenge tichiita zviri pamutemo wepasi pebumbiro remutemo weZimbabwe rinotipa kodzero.
Saka iko zvino muri kuita zvirongwa zvipi?
Musi wechina takalauncha tajamuka zviri pamutemo kuti izikanwe kuvanhu mumastreets emuHarare. Hatina kutsvaga police clearance ndava tinofungidzira kuti ikodzero yedu kuita izvozvo pasi pebumbiro idzva remutemo. Tichirangarira magamba edu akatisiyana Beta Chokururama naRebecca Mafukeni vatondirandira nevamwe, uyezve tichisimudzisa ndima yavakasiya, tichiratidza kuti pavakasira tichaenda mberi kusvika tazadzisa zvavaichemera.
Ko, muri kutambirwa sei nevabereki? Tiri kuona muchiratidzira panenge vabereki vakamira mumitsetse mumabhanga umu.
Tiri kutambirwa zvikuru, maperenzi ari kunyevenyuka nekutiona tiripo pamabhanga tichitaura navo, tichivaonesa matambudziko akatarisana nenyika, tichivaratidza zvekare nekuvaonesa kuti vari kukodzera matambudziko ava ndivanani, vari kuita zveuori munyika vachitora mari vachibuda nayo, nevamwe vakurukota yehurumende yeZanu PF vari kuita zvinhu zvechimbimbindoga zvinoita kuti ivo voga vange vaine mari vanhu vasina mari.
Asika hurumende iri kuti matambudziko akatarisana nenyika ari kukonzerwa nezvirango.
Maproblems ari muZimbabwe akonzerwa nehurumende yeZanu PF neuori huri munyika kukonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka, nekusateedzera mutemo nekusagarisana zvakanaka nedzimwe nyika. Ndozvo zviri kukonzera kuti nyika isafambe zvakanaka izvi.
Vari kutiwo vari kuratidzira ava vari kutumwa nevekunze.
Vekunze rekupi? Ava vari kuratidzira mayouth emuno muZimbabwe azvironga pachezvavo kuti agadzirise nyika yavo, vazvipira kuti aiwa nyika inoyi inyika yedu, nyika yemadzikateguru edu, hatingasiyi vanhu vachiita hubimbindoga kusvika vauraya nyika payasvika pairi panapa. Saka mayouth emuno muZimbabwe ari kuita zvinhu zvemuno muZimbabwe vachiitira vanhu vemuno muZimbabwe. Vanhu ngavafenyeperwa nemaredhiyo nemaTV anotaura zveZanu. This is a local product.
Saka zvimwe zvichemo zvenyu zvamuinazvo zvamurikuda kuti zvigadziriswe ndezvipapa?
Madimanzi atinawo chekutanga ndechekuti dai vamugabe vambosvibiruka vabetsera kuti nyika iinde mberi. Tichitarisawo zvakare dzimwe nyaya dzakaita semabond notes ari kunzi auya, vanhu vajamuka vasikuda zvemabond notes. Saka hurumende dai yasiyana nazvo, vanhu vari muusungwa vakasungwa zviri pamutemo vari paAfrica Unity Square ngavaburitswe majeri. 15 billion, 10 million youth fund, mari dzese dzakanyangarika idzodzo ngadzitsvake dziwanike kuti dzakaindepi. Brutality yemapurisa kumacitizens, angava munhu anenge aita mhosva andati mapurisa eZimbabwe ari kunyanya shungurudza vanhu achirova vanhu. It's not right. We need that to stop.
Tinokutendai zvikuru mukoma promise nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai zvikuru, moramba muchitiyeukawo muchitaurawo nevateereri pamura.
Aiwa, tinotenda. Manga makateerera kuna vapromise mukwananzi, vanova mutauriri wesangano retajamuka, iro rinounza pamwe chete vechidiki kubva kumapato ezvematongerwo enyika uye kumasangano akazvimirira oga. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Chochikupurirai kambo kanotapira, kambo kekurumbidza musiki kanonzi anogona zvese, kanobva kuna muimbi wedu Nyasha Chinono.
Naimi, 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 imi, 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 indava manga musinga ndiudzewo kuti kuna Mwari vanozwawo. Naimi, 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 imi, 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 indava manga musinga ndiudzewo kuti kuna Mwari vanozwawo.
Yapera kudai, chitegai titarise misoro yenhau zvakare. Komiti yedare reparamende inoona nezvekutonga kwematunhu yange iri kuenderera mberi ichiita misangano yakatsaukana mumadhorobha akatsaukana yakanangana nekunzwa pfungwa dzevanhu pamutemo weLocal Government Laws Amendment Bill. Sangano remubatanidzwa wemadzimai vanopinda svondo dzakatsaukana vanogara muAmerica vange vakaungana kuDelaware imo muno muAmerica vachipinda musangano wokuzviswededza pedyo nemusiki weWomen of Dominion International. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka ino mufaro, ndini wenyu Praxidis Jeremiah, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.